Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti zvinhu zvange zvisina kumira zvakanaka muzvikoro nhasi.
Tasangana nedambudziko ratatagara tichitaura kuti vana vachatadza kuya kuchikoro nenyaya yekushaya mafees. Vashoma vangosvikawo pazvikoro vadzorerwa kudzimba nevakuru vezvikoro. Vakuru vezvikoro vari kuramba vachisimbisa kuti vana zvavanogona kuita kana pachikoro pasina mari. Hurumende iri kutodawo mari kubva kuzvikoro, haina mari yairi kuwisa. Saka vana vazhinji vadzorerwa kuzvikoro, hakuna chikoro chatawana chaachina attendance yadarika 30%.
Asi gurukota rezvedzidzo vatorerai mwoyo avo vashanyira zvimwe zvikoro muHarare nhasi. Vaine vatori venhau vati hapana mwana anofanira kudzingwa kuchikoro, vakayambira kutora matanho kune vakuru vezvikoro vari kuita izvi. Mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vange vaina vamoyo vaudzawo Studio 7 kuti vari kufara nemamiriro akaita zvinhu pari zvino. Vandoro vati vamoyo vati vari kunetsekana nezvikoro zviri kumanikidza vabereki kubhadhara nemari yekuAmerica chete uye kubhadharisa vabereki mari dzisina kutenderanwa nehurumende.
Tatenderera munharaunda yeHarare tine gurukota redu Comrade Torerai Moyo, tikaenda pachikoro chino onzi Oriel Boys High, tikaona zvinhu zvese zvakaringana. Taenda futi kuchikoro chinonzi Eastridge Primary School, apo patasangana nevarairidzi vanga variko vese uye vanga vachidzidzisa zvemhando yepamusorosoro. Taona kuti 2024 atanga zvakanaka chaizvo. Vatorerai moyo vataura vachitsinhira zvinhu zvakanyanya pakuti mubereki nemubereki anobvumidzwa kubhadhara zvake nemari yaakasununguka kubhadhara nayo.
Bereki vane vana vari kuenda kuprimary nesekondari vanoti zvinhu zviri kutonyanya kuvaomera sezvo kana kumakreshi kuri kudiwa mari dzakawanda. Mumwe mubereki ane mwana ane makore mana anopinda gwaro reECDA kana kuti kreshi, uko kunobhadharwa madhora mazana matatu pakotoro kana kuti $300 per term, muzvare sarudzai zhanje vanoti vari kumanikidzwawo kubhadhara nemadhora ekuAmerica.
Zvikoro zvavhurwa nhasi. Zvino zvino tongoshungurudza vabereki nekuti mari hadzisi kubatana. Gore rakapera mwana wangu ECD aibhadhira $200. Gore rino zvanzi zviri 300. Nharaunda yatinogara hakuna zvikoro zviri padhuze. Ndochikoro chiri padhuze ichocho. Asi chinenge chichida kuti akwire futi michovha. Michovha yacho inenge ichida $50. Apa kumabasa tiri kupiwa maRTGS. Zvinhu zvacho hazvisi kutombobatana kana kuvhurwa kwezvikoro kunototemesa musoro ende kunotoshungurudza vabereki.
Vamoyo vange vachitarisawo mamiriro akaita zvinhu pakudzivirira denda rekorera iro riri kupararira zvakanyanya munyika. Vakamboudzawo Studio 7 kuti vari kushanda nevakuru vezvikoro kuchengetedza vana.
Takurudzira maheadmaster nevevaridzi vezvikoro responsible authority kuti vaone kuti pane mabhohos mvura ngaibude, pasina bhoho ngavatakure mvura ichibva mvura yakachena yekuti vana vanwe. Uyezve pagedhe pega pega panofanira kunge paine container ine tepu yavachavhura vachigeza maoko vachipinda pachikoro, nekumatoilet kunofanira kunge kuine mvura iyoyo zvakare yekugeza maoko vachisanitaiza zvakare maoko avo iwayo.
Asi vamasaraure vanoti bazi redzidzo harisi kuita zvakakwana kudzivirira kupararira kwechirwere chekorera muzvikoro.
Tiri kuona mane madhona mamwe ari kuzamawo kuisa mvura muzvikoro, vanova vanhu vatinotenda. Tiri kuona roo yehurumende iri kuita shoma shoma kunze kwekutora mari dzematuition. Tine dambudziko rekuti nzvimbo dzine outbreak yekorera tinogona kudzimara tauta njodzi yekurwarirwa nevana nekurwarirwa nevarairidzi.
Hurumende inogara ichivimbisa gore negore kuti ichabatsira vana vanoshaya uye kuti vana vezvikoro zveprimary nesekondari vachadzidza mahara, asi izvi hazvisati zvazadzikiswa. Hurumende inotiwo zvikoro zvinofanira kutambira mari dzezvikoro nemari yemunyika, asi zvine zvikoro zvinonzi hazvitambiri mari iyi. Evans Zininga, Studio 7, Washington DC.